manera kana kamuri ye Zimbabwe ino studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vateereri tinosangana zvakare manera anasi uri musi wechipiri gunyana 3/2019 makateerera ku studio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne studio 7 iri mu Washington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemire ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Muonero wedu ndekuti hurumende haisi kutora nyaya yeutano hweruzhinji yeZimbabwe seriously. Nekuti mukaona maissues avakutaura ndo the same issues avangobvira kubva gore rapera vachingotaura. Mari dzacho hadzikwana zvekushandisa muzvipatara hamuna.
Nengo dzeZimbabwe Hospital Doctors Association dzatanga nhasi kusaenda kubasa dzichiti hadzina mari yekufambisa. Vanhu vashanu vanofa mumhirizhonga iri kuitika kuSouth Africa. Mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vonanga kuCape Town kuSouth Africa kumusangano weWorld Economic Forum on Africa. Indwe mingwe emisoro enhau dzedu dzanhasi ichibva kuna ku Studio 7 iri muWashington DC. Vanachiremba vachangopedza zvidzidzo zvavo vatanga nhasi kusaenda kumabasa vachiti havana mari dzekufambisa kuti vakwanise kusvika kuzvipatara kwavanoshandira. Ezvo zvinotevera chiziviso chakaburitswa mukupera kwesvondo nesangano rinomirira vana chiremba vemuzvipatara zvehurumende reZimbabwe Hospital Doctors Association richinyorera zvipatara zvishanu zvikuru zvemunyika richiti nhengo dzaro dzakanga dzisakwanisi kuenda kumabasa kutanga nhasi. Zvipatara zvakaziviswa nezvedanho ravana chiremba iri zvinoti Parire Nyatwa, Harare Central, Chitungwiza Central, United Bulawayo Hospitals pamwe neMpilo. Sangano iri rinoti vana chiremba vakanga vave kutora danho iri sezvo nhaurirano nehurumende pamusoro pemihoro dzakanga dzisina chimuko chadzaiburitsa. Tsvakiridzo yaitwawo neStudio 7 inoratidza kuti zvino zvanga zvisina kunyanyoshanduka nhasi muzvipatara zvikuru izvi kunyange hazvo vana chiremba ava vatanga kusaenda kumabasa. Vana chiremba vepakati vanonzi vangangopindawo mukusaenda kumabasa uku kutanga mangwana kana vakavirirawo nedanho iri. Zimbabwe Hospital Doctors Association inotiwo nhengo dzayo dziri kutyisidzirwa nevanofungidzirwa kuti vasori. Hatina kukwanisa kubata gurukota rezveutano Dr. Obadiah Moyo pamwe negurukota rezvevashandi amai Sekai Nzenza kuti tinzwe pamire hurumende panyaya iyi. Studio 7 hainawo kukwanisa kunzwa kune vakafanobata chigaro chemutungamiri weZimbabwe Hospital Doctors Association Dr. Peter Magombei sezvo nharembozha yavo yanga ichinetsa kubata. Asi muhurukuro yavakaita neStudio 7 nemusi wesvondo Dr. Magombei vakati kana hurumende ikatadza kugadzirisa zvichemo zvavo nhengo dzavo dzichagara kumba kutanga nhasi sezvo dzisina mari yekuendesa kumabasa. Hurumende yakatiwo hayaikwanisa kupindira munyaya iyi sezvo ichitopirwawo neHealth Services Board zvinenge zvichiitika munhaurirano pakati pemushandi nemushandirwe. Asi munyori musangano ravana chiremba vanorwira kodzero dzevanhu reZimbabwe Association of Doctors for Human Rights Dr. Evans Mastara vanoti kusaenda kumabasa kwavana chiremba chinhu chinofanirwa kunge chisingaitiki dai hurumende yaitungamidza mberi nyaya dzeutano hwevanhu vayo sezvinotarisirwa. Ngatinzwei vachitsanangura muhurukuro yataita navo.
Nyaya iyi yemasaiki emadhokta nekushayikwa kwezvinhu zvekushandisa muzvipatara inyaya yave nenguva yakareba ichiitika. Muonero wedu ndekuti hurumende haisi kutora nyaya yeutano hweruzhinji yeZimbabwe seriously. Nekuti mukaona maissues avakutaura ndo the same issues avangobvira kubva gore rapera vachingotaura. mari dzacho hadzisukwana zvekushandisa muzvipatara hamuna.
Saka dambudziko iri ringagadziriswa sei muchitaura kuti raanenguva richingoramba richidzokororwa?
Isumuone redu ndio kuti zvinotangira paallocation yemaresources kuti vakuru venyika chivakuona chine musoro kushandisa mari kugara vari mudzindege nemumahotera pane kuti vape vana chiremba mari dzinoenderana nebasa ravanoita vaite kuti mishonga nezvekushandisa zvivemo muzvipatara. Nekuti handifungi kuti inganzi nyaya yekuti Zimbabwe inyika inotambura zvikuru zvekuti inonzi munhu wachiremba anokora mari iri pazasi pe$100 pamwedzi. Hazvina zvazvinoreva.
Tichitarisawo iko kukundikana kuenda kumabasa kwavana chiremba uku, kunorwadzawo zvakadii varwere muzvipatara?
Mamiriro akaita nyika mazuva ano nehigh unemployment rate nekutiwo vacho vashoma vari kumabasa vakutambiriswa mari doko doko, vanhu vakawanda vanotoponera kuzvipatara zvehurumende nezvipatara zvekanzuru. Hino kana majunior doctors amira kuenda kubasa, vane vavavo havanenge vave munguva yakaoma. Pane vanhu vanenge vane maemergency anoda maoperation, pane vamwewo vari pamachronic medication akaita semaARV, mishonga yeBP nediabetes, vanhu vekuti vakasawana kuonekwa nanachiremba nguva nenguva zvinogona kutokanganisa upenyu hwavo. Saka tinoti dai hurumende yatora nyaya iyi very seriously, vagadzirisa nyaya iyo kuti gore nogore tinowana madokta achistrika once and for all.
Vamwe vari kuti hurumende iri kuedza nepose painokwanisa kugadzirisa matambudziko aana chiremba, asi kuti hurumende iripo yakawanawo matambudziko akawanda anoda kugadziriswa nguva imwe chete, zvinhu zvinoita kunga zviri kunonoka. Munoonawo sei?
Tinodzokera kunyaya yemapriorities iyoyo. Isu muonero wedu ndeyekuti they are not being genuine kuti vakuidza, because zvinhu zvacho zvangozonyanya kuipa nenguva doko doko.
Vanga vari munyori wesangano reZimbabwe Association of Doctors for Human Rights, Dr. Evans Mastara, vari parunare kuNairobi kuKenya neStudio 7. Mapurisa emuSouth Africa anoti kune vanhu vashanu vafa mumhirizhonga iri kuitika munyika iyi iyo yakatanga svondo rapera. Mo Blessing Munjoma anotipa nyaya iyi.
Gwaro rabudiswa nemutauriri wemapurisa vaVishnu Naidu, kune vanhu vashanu vafa mutsaona iyi nhasi uyewo kune vanhu vanosvika zana vasungwa mushure mekubatwa vachipara mhosva. VaNaidu vati vanhu ava vasungwa vachipomerwa mhosva dzakaita sekuba, kupaza uyewo nekukuvadza midziyo panguva yekuratidzira ruvengo kune vanobva kunze kweSouth Africa. Sachigaro weZimbabwe Exiles Forum vaGabriel Shumba vanoti vanhu vana varasikirwa neupenyu pamusoro pevatatu vakashaya nezuro, asi havazivi kuti vangani vanobva kuZimbabwe.
Vanhu vatawa kuti varashikirwa neupenyu pari zvino vanosvika vana, vamwe ndo vakapisigwa mumba vari vatatu, kwoita umwe chete anoi wakangoita zvokufugwa nepfuti muHebrew. Asi chiya chisingazivi ndosvokuti vanhu ava manationality zavo kana kuti nyika dzavanobva ndedzipi. Tichiri kuita hedu zvokutsvakurudza kuti tiwane umboo hwakakwana hwokuti panewo here vanobva kuZimbabwe vakarasikirwa nehama kana kuti noupenyu. Asi tisakangamwa zvakare kuti kune vanhu vakatofa oregunana Deben paapachiita mirishonga yokuchaigwa kwemagonyeti. Saka hazvisi zvokuti zvinhu zvatanga nhasi kuti maZimbabweni ari kurasikirwa noupenyu.
Vashumba varatidzawo kushungurudzika nemaitiro emhuri yeZimbabwe muSouth Africa yekutadza kunge vakabatana.
Nesa ndochokuti zvataitaura zviya zvokuti kusabatana kune vanhu vokumusha kwedu kunongokonzera kuti nyangwe masangano anogwira kodzero dzavanhu atadze kubata pamwe chete kuti tionesane. Asiwo tinongokurudzira kuti izvi zviitike, uye kana tine dambudziko rakadai tishande zvikuru neku consulate nembasi kuti tiendisewo nyaya dzakadaro.
Vashumba vakurudzira muri Zimbabwe iri muSouth Africa kuti itumidzire padande mutande reZEF kana vachinge vasangana netsaona munguva yemhirizhonga iyi.
Kumbirisa zvikuru kuti vakarashikigwa zvikuru ne midziyo kana vanenge vakakuvadzwa kana vakarashikigwa nehama vatibate pa namba dzinoti 0846649798 email address Zimbabwe Exiles Forum simexilesforum@gmail.com.
Mukuru we proudly 263 sangano rinomirira vemabhizimisi emuri yeZimbabwe muSouth Africa vaStein Makwara vanoti vanoshungurudzika zvikuru nezviri kuitika.
Isuve Proud 263 Global tichimirira madunhu nemabhizinesi atinawo muno muSouth Africa tinoti zviri kuitika kunonga zvinofanira kumira nozvinoita kuti bhizinesi risafambe. Zviri kutadzisa kuti vemabhizinesi vatadze kuoperata muno muSouth Africa zvakanaka vanobva kuZimbabwe nemabhizinesi nekupazwa kwemashopu nekupazwa kwemasaluni nezvimwe zvakadaro zviri kutirwadza zvakanyanya.
Vaenderera mberi vachiti vari mubishi kuzivisa nhengo dzavo nzvimbo dziri kuitika mhirizhonga iyi kuti vagare vari kure, uyewo vari kushanda nehurumende kupedza dambudziko iri.
Zvo zvataita ndezvekuti zvokubatana nevamwe kuti titaure nehurumende kuti iise mapurisa kunzvimbo dzakasiyana siyana kuti zviri kuitika zvimire, asi tinoti pane tariro yekuti mazuva ari kuteera pane zvichaitika zvinhu zvitange zvichichinja sekudaro.
Zvichakadaro, kune gwaro raburiswa riri kukurudzira zvizarwa zvekunze kuti zviratidzire mangwana pamusangano weWorld Economic Forum uyo uchatangisa muguta reCape Town. Ratidziro iyi ichange iri kukurudzira vatungamiriri vachange vari pamusangano uyu kuti vatore matanho akaomarara kunyika yeSouth Africa nekutadza kwayo kuremekedza kodzero dzevanobva kunze kwenyika iyi. Ndakamirira Studio 7 muJohannesburg, South Africa, ndini Mo Blessing Munjoma.
Tichiri panyaya zviri kuitika muSouth Africa, mapurisa emunyika iyi ashandisa zvombo zvemabara asingaurayi senzira yekuti vanhu vanga vachiratidzira migwagwa yeAlexandria vaparare. Vanhu ava vanga vachiratidzira vachiti havadi kuti zvizvarwa zvedzimwe nyika zvinge zvichigara nekushanda muSouth Africa. Zvinonzi vanhu vanodarika zana vasungwa munyika yose vachipomerwa mhosva yekukonzera mhirizhonga. Mutungamiri weSouth Africa Vasiru Ramaphosa vashora zvikuru mhirizhonga iri kuitika munyika mavo, vakati vachaita musangano negurukota rezvemapurisa vaBekcele kuti patsvagwe nzira dzekugadzirisa dambudziko iri. Vacele wabvuma kuti kune vanhu vashanu vafa mhirizhonga iyi. Mumiriri weZimbabwe muSouth Africa vaDeft Hamadziripi vati havana ruzivo kana pavanhu vafa ava paine zvizvarwa zveZimbabwe, asi vavimbisa kuti vachaunganidza zvavanenge vawana vozivisa veruzhinji. VaRamaphosa vati zviri kuitwa nezvizvarwa zveSouth Africa zvekurwisa nekushungurudza vabva kure hazvisi zvinhu zvinokurudzirwa kuitwa, vachiti izvi zvinofanirwa kumiswa izvozvi, vachiti vanhu vemuSouth Africa vanogara murunyararo. Zvitoro zvevanhu vanobva kunze kweSouth Africa zvakaparadzwa kana kupiswa mudunhu reGauteng. Ukuwo mutungamiri wedunhu reGauteng vaDeft Makura vashanyira musha weAlexandria nhasi vachiona kuparadzwa kwakaitwa zvitoro nezuro manheru. VaMakura vakurudzira kuti mudunhu ravo muve nekugadzikana. Zvichakadaro, gurukota rezvekudzivirirwa kwenyika amainosiviwe Mapisa Ngakula vati kuparadzwa kwezvitoro kwakananganana nekusvibisa chimiro cheSouth Africa. Mhirizhonga iyi inonzi yakatanga kutswa nesvondo rapera isati yapararira muJohannesburg nenzvimbo dzakapoteredza guta iri. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Vaferefeti veUnited Nations vanoti kutyorwa kwekodzero dzevanhu pamwe nekutyorwa kwemitemo yepasi rose inobata nyaya dzerubatsiro kwakaitika muYemen kuchikonzerwa nemapato anopikisana munyika iyi makore mashanu apfuura, uye kunokodzera kutorwa semhosva dzehondo dzakaparwa. mapurisa emuGuinea-Bissau akasunga vanhu vaive nezvinodhaka zvemhando yecocaine zvairema makirogiramu anodarika chiuru nemazana masere. Izvi zvakaitika nezuro manheru mudunhu reKanchungo, iro riri makiromita zana nemakumi maviri kubva muguta guru renyika iye. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vasimuka munyika nhasi vakananga kuSouth Africa kumusangano weWorld Economic Forum on Africa uri kuitirwa kuCape Town. Asi rwendo rwavaMnangagwa urwo rwave kukonzera mutauro wakanyanya munyika, vamwe vachiti kupedzera hoko padeve retsindi, vamwe vachiti chitsva chiri murutsoka. Blessing Zulu Studio 7 anotipa nyaya inotevera.
Musangano uyu uri kutanga mangwana uchipera nemusi wechishanu kuCape Town International Convention Center. Ko, Zimbabwe pane chainobuda here pamisangano yakadai, sezvo mutungamiri wenyika vanga vachangobva kumusangano weTokyo International Conference on Africa Development kuJapan? Nyanzvi munyadzi zveupfumi vaKalisto Jokonya vanoti misangano yakadai yakakosha zvikuru kuZimbabwe.
World Economic Forum inzvimbo inoenda kuti vanhu vasangane vanoda kuona kuti vangawana here mukana wekuti vagowana nzvimbo yekuinvesta. Saka vaya vanenge vaine nzvimbo dzavo dzokuinvestira kana zvinhu zvavanazvo zvinoita kuti mamwe vainvestors auye, ndoko vanoenda kumusangano ivono vachiongorora vachikuti mukana iwoyo unogona kubuda sei.
Mashoko aya atsinirwawo navaGilbert Mponda vanova muzvina bhizimisi vari nhengo yeZANU PF.
World Economic Forum ndopaya patinowana mukana wekusangana nedzimwe nyika dzekunze nekuratidzawo kuti tikuedza kuve nyika inoshanda nedzimwe zvakanaka isina boboto nemunhu, inoedza kuti inge ichitaurawo zvainofunga nemaonero ayo nekunyatsotsanangura kuti chii chiri kutinetsa. Ifanike iri tingati nyaya iyi yatingoti zvirango zveupfumi zvatakatemerwa nenyika yeAmerica neEU. Zvinhu zvekuti paforamu yakadaro tinonyatsonoexplaina nyaya yedu zvizere tichiziri kuti kanganisa pakati nepakati nepakati.
VaJokonya vati Zimbabwe inofanira kunyatsouya nemazano akajeka kuti iwane chouviri pamisangano yakadai.
Ini chikuru chandongode taita senyika ndechekuti icho ngatitengese Zimbabwe kuti ive noita kuti vanhu vazhinji vaifarire kuda kuzoinvesta muno. Tirege kuda kukombeana vava vakatobudirira kare. Saka totofanwa kutowana nzira dzokuti deta vanhu vawana mukana wokupinda muZimbabwe nawo, kana kudzikisa mutaxi yedu kuti vanhu vagoatractika kuti vapinde. Zvimwe zvavava vaita zvanaka, vakabvisa ma51% aya anga achinetsa eindigenization, anga akanganisa investment, izvo zvinokodzera.
Asi mumwe muteedzeri webato rinopikisa reMDC uye vaimbova gurukota rezvemari muhurumende yemubatanidzwa vatendai biti vanoti misangano iyi kuteya nzou neriva.
Hapana chinobuda pakuWorld Economic Forum, just like hapana chakabuda kuTICAD kuJapano, just like hapana chakabuda kunzendo dzese dzaitwa naMnangagwa dzinopfuura 45 trips dzakosta idzo more than 160 million US dollars. Hapana chinobuda nekuti Zimbabwe iri kujuja ropa repolitics tisina kumira mushe. So hakuna businessman anopinda makaora kudaro, anopinda munotyisa kudaro, because capital is a coward. Uyezve zvinhu kada kupinda mari yacho hauiwane. Who invests in a situation in a country which doesn't have money? Who invests in a situation unoisa mari yako ari mayusa 2 minutes apinda mayusa yatodota yatomarisina musoro? So zvanaMnangagwa zvokuti vamhanya kuku vamhanya uku hazvina kana maturo. It's a waste of time, it's a waste of money, it's a waste of resources.
Imwe nyanzvi munyaya dzezveupfumi vachitungamira sangano reLabor and Economic Development Research Institute of Zimbabwe, Dr. Godfrey Kanyenze, vanotivo aone Zimbabwe ichibuda nechinobatika pamusangano uyu.
Dai aibatsira tingadai tisiri mudambudziko ratinaro isi. Mukayeuka kubva pakauya hurumende yavaMnangagwa, paitwa misangano yakadai yakawandisisa, yeJapani, yeChina, ye Europe, ye ayaka wanda misangano yakadai America kumozambiki yakaitwa gurangu rapfura isi asi haisi misangano inoshandura zvinhu zvinoshandura zvinhu ndezvatinoita isusu tiri kumba saka hazvigadzirisi zvinhu zvemuzimbabwe nekuti zvinhu zvemuzimbabwe zvinogadziriswa chete kana vanhu vemuzimbabwe vagara pasi vataurirana
Musangano uyu uri kuitwa pasi pedingindira rakanangana nekukurudzira kudyidzana munyaya dzezvekutengeserana kuburikidza neumhizha hwechizvino zvino. Ndakamirira Studio 7 muWashington DC ndini Blessing Zulu.
Masangano anorwira kodzero dzevanhu runyararo pamwe nekuyananiswa pamberi pemutemo anoti haasi kufara nekunyarara kwakaita komisheni inoona nezverunyararo nekuyananiswa kwevanhu munyika kana kuti National Peace and Reconciliation Commission. Izvi zvinoitika panguva iyo vanhu vari kupambwa nekurohwa vachiitwa kafira mberi. Atachigoriwa anotipanyaya inotevera.
Vachitaura pamusangano waizeya mashandiro esangano reNational Transitional Justice Working Group nguva pfupi yapfuura nengu dzesangano iri dzakashoropodza kushaya hanya kwadzakati kuri kuitwa neNPRC pane zviri kuitika munyika. Mumwe akapinda musangano uyu uye ari mutungamiri weAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe vaObed Masaraure vakati NPRC haikwanise kutsiura hurumende iyo vanoti ndiyo iri pamberi kutyora kodzero dzevanhu sezvo vakadomwa nemukuru wenyika vaEmerson Mnangagwa.
Damzwa umbera tanyanyi sanga na narondere kuti makomisheni edu M724 fiyo konstitusheni edu na kuzumiri raega asi independent ano ramba ajwa ramba achirarama ni kudakwa kwa president kana kudakwa kwa politician saka mwono wati simbarawo runeta shoma kutipa kwa nise kuti wataure zunenge zakashata panye waru kutungamira zunenge zungu wa seizu state do iri involved panye kwa abdakwa kwa wano state do iri involved panye kutipa kwa citizens saka kuti ivo vachitaura asi vachitaura against the same state yavanenge vachiriyo yavari kuseva zvinovatiremere.
Vamasaraure vakati NPRC inofanirwa kunge ichiyamura mapurisa mukuferefeta kutyorwa kwekodzero dzevanhu kuri kuitwa munyika umbo huchiripo.
Chekutanga izvozvo chinodiwa ndechekuti vangadai vari pamberi pakutsvagurudza vanhu vari kupara mhosva idzi dzekurova vanhu nekuponda vanhu. Zvinonyadzisa kwazvo kuti munyika yedu tine chinhu chiitiko chiri kudzokororwa chemaabductions chetocha asi ivo vakanyarara vasina tsvakurudzo dzavari kuita. Vangadai vari kubatana nemapurisa veZimbabwe Republic Police vachiti paitwe tsvakurudzo dzinobatika kuti tikwanise kuona vanhu vari kukonzeresa zvinhu
izvi. VeZimbabwe Association for Crime Prevention and Rehabilitation kana kuti ZACRO vakatiwo NPRC haishande sezvo paine nyaya dzekutyorwa kodzero dzakawanda asi pasina zvairi kuita.
NPRC haikwanisi kuti itaure nekuda kumamirire ezvinhu nekuti kutaura kwatiri kuita uku dai yange iri chinhu chinoshanda vangadai vachitaura kuti vanhu vakapfurwa vaya mhuri dzavo dziri kuchengetwa mhuri dzavo dziri kuitwa zvakati vanhu vakapfuura vaya vakakumbira rurigiriro.
Reverend Ray Motsi vememorialization vakatiwo basa rekomisheni yeNPRC harisi rekudzimira moto asi kugadzirisa kukanganisirana kwakaitika nguva yakare.
Kuti basa ravo tenge riri rekugadzirisa kune zvakaitika nechekare. So kune imwe pane chimwe chinhano tinogona kuvati havana zvavari kuita asi tinofanira kuyeuka zvakare kuti basa ravo ringe risiri rokuti kana pamuka zvozvo ivo ndo vanomhanya vachigadzirisa. Basa ravo ringe rokuti tarisai mune zvakaitika muZimbabwe.
Vamotsi vakati chave kushamisa ndechekuti NPRC haisi kugona kuita basa rayo.
Chinozonetsa ndechekuti even kubasa ravo racho ravakanga vakasarudzirwa kuti vaite vari kuriita here nemazvo zvokuti vanhu vacho vakakanganisirwa nevakakanganisana vanoona kuti pane vanibatiro rwavari kuita. Ndo pane nyaya hombe ipapo. Handifunge kuti zvakajeka izvozvo kune ruzhinji rweZimbabwe.
Sachi garo we masangano anodaidzwa kuti National Transitional Justice Working Group kana kuti NTJWG va Alec Mchade Hama vakati NPRC yakawandirwa nezvekuita zviri mubumbiro remitemo.
Parizine ndirikuona kuti izvo vanenge vati wandirwei nezvekuita. Takatarisana zviri kuitika izvozvo kuti izvo variku ita nyaya dzena gukura hundi, variita nyaya dzerunyararo mumacommunities, vari kuset up mastructures avo nezvimwe zvakadaro izvozvo.
Sachigaro weNPRC Justin Selo Nare vanoti havana kusununguka kutaura nezvenyaya iyi nhasi vachiti tivabate mangwana vave muhofisi mavo.
I'll be in the office tomorrow. It will be best if we discuss that when I'm sitting there, I'm not playing.
Masangano akaungana aya akaziyawo kuwanda kwenyaya dzemhirizhonga munyika achiti vanofanirwa kuyamura komisheni yeNPRC. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndine Ata Achigoriwa.
Yasvika nguva yekuti timbonzwa zviri kuitika pasocial media.
Pachirongwa chedu cheLet's Talk ngatikurukurei chatinokupakurirai musi wechipiri china nechishanu paFacebook page yedu yeVOA Shona. Nasi tanga tiri kutarisa mirizhonga yoramba ichiitika muSouth Africa umo muri kurwisana zvizvarwa zvekune dzimwe nyika. Regai timbonzwa kune avo vari muSouth Africa uyezve nekunze kuti vari kuona sei zviri kuitika izvi.
Mukutaura naNosta Valencia.
Ehe, taurai tinzwe sisai watinofara mbonzwa madzimai.
Ah, dambudziko ratinaro munyika muno rakaoma.
Ehe.
Tashaya kuti tomira papi, togara papi. Apa tinenge tine mhuri dzatinoda kuchengeta sekuoma kwakaita nyika yedu yeZimbabwe.
Mhm.
Ah, vanhu vakuvadzwa muno muSouth Africa.
Imi muri kupi?
Ndiri hangu inini ndiri sesi. Ndiri muCosmos City hasati zvasvika.
Ehe.
Hasati zvasvika asi muJoburg hatitofamba hautoendeku. Nekuti wakutongotya kuchengetedza upenyu hwako. Chinhu chakutongodiwa mukati menyika yedu yeZimbabwe ka. Chakutongokumbira kuti dai mutungamiri wenyika ango tikwanisa kuti gadzirirwo zvinhu. Zvira zviri nani tikwanisa kudzoka kunyika yedu nekuti iko zvino kwatiri kunokoka. Inyika ine mhandu dzisingaite. Vabereki vakugara vakabatira hura mumaoko.
No, ndikene vungwenya. Riku Midrand Gables. Sikuti siku nomujobheka muna kumira Motion Town CBG Giants.
Ehe, muri kuitika sei? Chii chiri kuitika?
Ah, varongohaka zvinhu zvese zvevanhu ngoika zvinhu aibe. Nezvira vakatisa 50 dzimotokari dzemanigeria.
Pane vanobva kumusha vamunoziva here vakakuwara pachitiko cheimomo muDurban?
Ah, so far hapana andani.
Ehe, tiri kutaura nani uye zvemuri kupi?
Kutaura nanadziri kuda kwati mzenda ndiri kuPretoria.
Ehe, taurai tinzwe kwakamira sei kuPretoria?
Ah, kwakabirikira nyingwe nezuro. Nekuti ndakaona mumwe anoshandira Mr. Delivery kana kuti Take a Lot anotadza kudelivera maparcels akatakwa zvinotyisa. Zvekuti akaitwa kafira mberi chaiko.
Vana ava vanenge vachiziva here kuti munhu wavari kurova uyu ndewekupi kana kuti vari kungorova munhu wese wese?
Zvinoitika kune Mr. Delivery vanoziva kuti vanhu vazhinji vanoita zvedelivery havasi veani munyika imomo.
Ehe.
Ndeve kune dzimwe nyika. Iye haana kuziva kuti saidi randiri kuenda iri kuna Flood kuzasu. Kwaive kusiri kufambika yaiva no-go area. Akangoenda Basco wira mawari.
Pane maZimbabwenzi amuri kuziva here akuvadzwa?
Ah, so far ndingamunyepere itete. Munhu wandiri kuti wandirinyatori naye neshow kuti akati wagafira mberi munhu wekunigeria iyeye anoshandira Take a Lot.
Ini ndini Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington.
Musakangano wachirongwa chedu chevechidiki cheThe Connection na 8 p.m. apo tiri kutaura pamusoro pezviri kuitika muSouth Africa, uko zvizvarwa zvenyika iyi zviri kushungurudza zvizvarwa zvekune dzimwe nyika. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau dzanhasi. Nhengo dzeZimbabwe Hospital Doctors Association dzatanga nhasi kusaenda kubasa dzichiti hadzina mari yekufambisa. Vanhu vashanu vanofa mumhirizhonga iri kuitika muSouth Africa. Tava tasvika kumagumo echirongwa chedu. Ane kuoneka ine mufaro ndini Jonga Kandemiri, ndekusemi na Chris Gande.
Soku isika tisenda baku VOA.